WZIP-TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 20 kugombi 2022 makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari vamutori Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika. Vanoshandisa dande mutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatenge kambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutori Ncube nhasi vari kuenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund IMF neWorld Bank muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai mutambasere vanoti misangano iyi inoitwa gore roga roga uye ine basa zvikuru sezvo ichiitirwa kubatsira nyika dzichiri kubudirira. Muzvare mutambasere vanoti Zimbabwe inofanirwa kutora misangano iyi neuremu uye inofanirwa kutevedzera zvose zvinodikanwa nemabhanga anopa rubatsiro sezvinoita nyika zhinji.
Misangano iri kuitwa neIMF kunova kwaenda Minister of Finance vamutuli. Misangano inoitwa kuti nyika dzakawanda dzisangane nevebato reIMF vachitaurirwa zvirongwa zviri kuitika pasi rese zviri kubatsiridza nyika, kunyanya nyika dzinenge dzine upfumi hushoma, malow income developing countries, kutarisira kuti vari kubatsirikana sei, kunyanya nenguva yatanga takatarisana nayo, nenguva yatakatarisana nayo yechirwere mupengo checovid-19. So meeting iyi inopa mukana kunyika pamwe chete neIMF kuti dzitarise maprograms akaiswa nebato reIMF, maprogram anenge achauya pamberi apo anenge achibatsiridza nyika kuti dzikunde machallenges adzinenge dzasangana nadzo kunyanyisa nekuda kwenyaya yecovid-19.
Imi senyanzvi mune zveupfumi munoti misangano iyi inobatsira vanhu vemuZimbabwe nenzira ipi?
Misangano yakadai inenge ichitarisira kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzinenge dzichizobatsirikana kunzwa nekunzwisisa urongwa huripo neIMF vaonenge vachiti tiri kuda kuedza kutiite maresilient strategies kuti nyika dzikunde maeconomic challenges dzakatarisana nadzo. Tinenge tichitarisira iko zvino vari kutaurawo kuti vachavhura bato reresilience trust rinenge richipa ma-low income countries, nyika dzisina upfumi hwakanyanya kutekeshera, vanenge vachipiwa ma-long term loan anenge ane ma-interestwo asina kunyanyisa kukwira. Tinotarisira zvinenge zvakaita sema-SDR atakapiwa gore rakapfuura neIMF zvakare. Asi tadaro isu sezvizvarwa zveZimbabwe tiri kuona kuti kunyange takapiwa zvinhu zvakaita sema-SDR hapana chinhu chatakaona chakanyanyo chinja chinoratidza kuti nyika yeZimbabwe yakapiwa 500 million, nyika yeZimbabwe yakapiwa mari yakawanda, mari yema US dollars yaifanira kubetseredza kuti nyika isanyanyo tambudzika ichikunda chirwere cheCOVID-19 nema effects acho. Asi hapana zvatakaona kusvika iko zvino, hapana zvatakaona, hapana chatinoziva chete ndechekuti chikwereti chedu cheIMF chiri kuramba chichikwira, chiri kuramba chichidedzera interest pamwe chete nezvimwe zvikwereti zvatinazvo zvatagara tinazvo kwemakore akawanda chaizvo.
Amai mutambasere vemabhizimisi vanotarisirei kubva mumisangano iyi?
Takatarisana nekuti mabhizinesi emuZimbabwe vangaonei chakanaka chichabva kumameeting in. Ndinotaura ndichitarisa zvatakaona makore akapfuura. Gore ra2021 Zimbabwe yakapiwa 650 million US dollars yema special drawing rights neIMF. Asi kutarisira kuno hatina zvizhinji, hatina kana chatakaona chinoratidza kuti munyika makapinzwa mari yakawanda kudaro. Tinotarisira vehurumende, ivo vamutuli vaitaura kuti tichange tichipiwa mari, tichange tichiwedzerwa zvikoro kuti vana vakange vasara nenyaya yeCovid vachazowanawo rubatsiro rwemaboarding schools. Zvimwe zvinhu zvakawanda zvatakatarisira kuti tichanzi zvichaitika nokuda kwemari iyi. Asi pare zvino hapana zvataona. Zvazvinozotyisa ndezvekuti mushure mekunge tapiwa mari iyi, mari iyi haisi mahara. Mari ichauya ichibva kuResilience Trust, haisi mari yemahara. Imari yekuti inenge ichitovawo nemutengo, chikwereti. Zvikwereti zvedu zviri kuramba zvichiwedzera. Asi hapana zvatiri kuona zviri kuchinja munyika. Hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kubatsirwa nebato reIMF. Hapana chiri kuratidza kuti nyika iri kupiwa mari nebato reIMF, whether ma special drawing rights kana kuti iwo ma affordable loans. Saka naizvozvo ndinoti unfortunately hapana chandinofunga kuti tichakwanisa kuona chakanaka tichabuda kubva kumeeting iyi. Asi kuti tichangowanawo ruzivo rwokuziva kuti vedzimwe nyika vari kuitei.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Muzvare Chennai, Mutambasere vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi, Dr. Tapiwa Mashakada vanoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika mushure mekubudawo kweBarclays Bank. VaMashakada vanotiwo mabhanga aya ave kunanga kunyika dzine misika yekuAsia neLatin America idzo dziri kusimukira. Asi vanoti hapana chekuchema sezvo Zimbabwe iine mabhanga akawanda emakambani emunyika. Bhanga iri riri kubudawo munyika dzemuAfrica dzinoti Angola, Cameroon, Gambia neSierra Leone uyewo kuJordan nekuLebanon. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMashakada pamusoro penyaya iyi.
Maererano nokubuda kwakaita Standard Chartered Bank muZimbabwe, hazvishamisi ratova bhengi rechipiri pama International Banks. Munorangarira kuti Barclays yakaitawo withdraw, vari kudownsizawo. Inyaya yekungotiwo iko kuEurope kwacho ikoko vari kuita streamline bank ravo vachienda kumastrategic markets. Mastrategic markets ndoari kuAsia, kuma fast growing countries. Saka most of the international banks vakudiversify kuenda kuAsia nekuLatin America. Vari kupula maassets avo from Africa. Saka it's not a new thing, it's not surprising. Ma business decisions anoitwa iwayo. Of course isusu tinongoboyekana kuti bengi rakagara muZimbabwe for 120 or 130 years. It's almost part of our history, part of our society. But rakatotanga kare kudownsize. I remember mchienda kuchifu kwa kune branch rewe Standard. I think vakapula muna 2000 and closed many other branches. Masvingo vakaclosa. Saka they were on their way to streamlining my operations avo Africa and especially also Zimbabwe.
Iko kubuda kwa mabanga makuru ekunzaya. Kuno siya papi chimiro chema banga muZimbabwe.
It's nothing to worry about because we now have more indigenous banks that take charge or take control, that establish themselves in the financial sector. Very solid indigenous banks. And that's not a problem. If you go to Nigeria, most of the banks are indigenous. If you go to Ghana, most of the banks are indigenous. It was just Southern Africa. Yangai still dominate one of my multinational banks. But nothing to worry about because we are actually overbanked, so to speak. If you look at our population and the number of banks, building societies, discount houses, we are actually overbanked. Saka, the pulling out of Standard Chartered Bank is nothing to really worry about.
Asi, atuzora kidzawo here chimiro chakaipa kune vekunze vanenge vachida kuuya kunoita mabhizimusi muZimbabwe vachionawo mamwe mabhanga makuru akaita saiwa achibuda.
Of course, it might send wrong signals to my investors. Tuafunge kuti nyika haitiki business nayo, asi that's nothing to worry about. Let's accept it. It's a business decision. Isusa our financial sector is stable and is actually overbanked.
Iwo mabanga makuru ekunzaya anga achiri kuwanawo here business muZimbabwe tichitarisa mamiro akaita nyaya dzeupfumi.
Ma multinational banks edu mana Barclays nana Standard vakubuda inyaya yemodel yavo yebusiness yokuti yanga iri based on agriculture, financing agriculture. Saka model yacho iyoyo since 2000 haina kuzovashandira. Vakabva vaita affected customer base yavo and they failed to diversify. Kutuwa penetrate mama sectors, akata se mining, tourism, and so on, kutuwa kama clients. Saka agricultural sector, yaka wa viringiza. Saka I think wana zombo recover. Kupapa trust yao, yoyo.
Abo vange vari nyanji, mwenezo ufumi, vata piwa mashakada, vari parunare, muharare, na Jonga Kandemiri, we Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti zvinonyadzisa kuti zvunhu muzvikoro zvadzikira kusvika pazviri, asi hurumende yakamboedza kukwiridzira nyaya yedzidzo pakuuya kwakaita rusununguko muZimbabwe. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti varairidzi vanoona kuti Zimbabwe yape nemakore makumi mana nemaviri yawana rusununguko, asi hurumende inorwisana nevarairidzi pachinambo chekusimudzira zvedzidzo munyika.
Svondo rino ratasvika makore 42 senyika yeZimbabwe tichipemberera kusvitonga kuzere. Tikatarisa kunyaya yedzidzo, tiri kuona kuti dzidzo yedu iri kudzokera kumashure panzvimbo yekunge dzidzo yedu ichienda mberi. Sezvo tava nemakore akati wandei tawana kuzvitonga kuzere, tiri kutarisa kuti zvikoro zviri kumamisha mune dzimwe nzvimbo zvakatofanana nezvikoro zvaivako munguva yehondo zvaidzidzirwa pasi pemiti, ndo zvimwe zvezvikoro zvichiriko. Izvo zvinova zvinodzoseredza dzidzo yedu kumashure.
Ndezvipi zvamunofunga kuti zvanga zvichifanirwa kuti zvive zvavepo makore ano?
Tiri kuti dzidzo yedu iko zvino zvikatasa zvikoro zvinofanira kunge zvawanda, uye zvikoro zvinofanira kunge zvine zvivakwa zvinoenderano nemazuva ano, asi ipapo hapasi kunyanya kutarisirwa. Saka tiri kuti tawana kuzvitonga kuzere, dzidzo yedu inofanira kunge ichiendawo mberi zvakanyanya, tichiita kuti hurumende ngainge ichisa mari yakawanda kunyaya yedzidzo. Kuwanikwa kuchavakwa zvikoro zvakawanda zvokuti vana vose vanowanikwa vachiwana dzidzo. Totarisazve zvekare kunyange zvivakwa zvezvikoro zvacho nezvinge zviri zvivakwa zvinoenderana nemakore ano atiri kurarama, makore digital digital world, kuti even zvakafanana ne internet makombiuta zvese zvinofanira kunge zviri muzvikoro nekuti ndizvo zvakawanikwa zvichashandiswa nenyika dzakatwanda pasi rose. Tisaite dzidzo inenge ichidzokera kumashure uye makore edu ekuzvitonga kuzere achinge akawanda.
Vachere sevarairidzi ndezvipi zvamanga muchitarisira muzvikoro panguva ino?
Tinotarisa ipapo kuti hurumende ngainge ichaongorora nyaya yedzidzo nekupawo mihoro inokwana kuvashandi, kunyanya kuvarairidzi, mihoro inoenderanawo nekunge vachinzi vashandi vari kuenda kumabasa. Toraramawo zvakanaka pamwe chete nekuita basa ravo nemazvo kuita kuti dzidzo yedu isenge isingadzokere kumashure nekuti idzidzo yaitarisirwa papapo zvikurusa muAfrica muno mese yatidaitwe GOO yeEducation muAfrica muno, asi pari zvinozvi iri kudzokeresa kumashure zvakanyanyisa zvekuti vanotungamirira nyika vanofanira kuongorora zvakakosha panyaya yedzidzo woikoshesa nekuti ndiyo zvekare inoita kuti nyika yedu ibudirire, nyika iende mberi nenharaunda uye dzinge dzichibudirira zvekare.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Shere vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday mune nyaya inoti mufundisi mukuru weJohani Marange Apostolic Church vanowa Taguta Mumberume vachachengetwa nhasi. Gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland amai Nokutula Matikenyere vaudza bepanhau iri kuti vaMumberume avo vakashaya vavi nemakore makumi mapfumbamwe kana kuti 90 vachachengetwa mumusha waMafararikwa kubocha. MuNewsday makare, kuverengwa kwevanhu gore rino kana kuti 2022 census uko kunonzi kunofanirwa kutanga mangwana kunonzi kwave munjodzi nekuti pane mashoko ekuti bazi reZimbabwe National Statistics Agency rakatadza kubhadhara vanhu vavakadzidzisa kuverenga vanhu. Nezuro dare reHigh Court rakapa mukuru wemapurisa Police Commissioner Godwin Matanga mazuva manomwe ekuti kana vasingadi kuenda kujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe vadzorere pabasa mupurisa wavakadzinga basa Muzvare Sikatazile Moyo. Muzvare Moyo vanonzi vakadzingwa basa pamusoro pezvematongerwo enyika, asi muna 2020 dare reHigh Court rakatonga kuti Muzvare Moyo vadzorerwe pabasa ravo. NewZimbabwe.com rinoti mumitambo wenhabvu yeAfrica Cup of Nations wegore rinouya 2023 uchatambirwa muIvory Coast, Zimbabwe yaiswa muchikwata neSouth Africa, Morocco neLiberia. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kawanda ndiroda kutaura ndaida hangu ngokomenti apa neyavamutuli mwe kwavari uko pavanoti vanoda kupureta mari dzokuti dzibatsire pane vakawebwa nemafasha mwacyclone Idai. Ko iya imwe yakambobva kuAmerica yakashandei? Buda imwe zveyokuisa mutsamba mavo vanhu vanongoyavayana nhasi, but ivo vane vachikuudza kuti vanhu vari kuyava mari pari nemari dzakauya dzakadonetewa nenyika dzakawanda paya dzakaendepi mari idzodzo? Ndaida kuzivawo. Ndine hangu simba rashetsuro, ndiri paSouth Africa apa, ndiri chizvarwa chemo muZimbabwe imomo. Kudogara muno muSouth Africa utiza namo iriko noumbavha hwavo vanhu veZanup. Ndatenda hangu.
Makadii zvenyu, makadii zvenyu? Ndoitwa Peace Mode Musariri, ndobva ndiri kubhoera uko. Tiripowo pakudongo chema nenyika yedu kuno kwatiri kuSouth Africa kuti kuno takude kudzingwa, asi unotonzwa vamwe vanhu veitosimbisa nenyaya yeZANU PF iyoyo. Ii ndinoti pamberi netriple C ende musavhunduka kuti nyika tirikuitora gore rineri dai zvaitongonzi kuvhota tichitongoregera bhozi nyika tagara tatora kudhara vanhu zvavari kutiitira apa isi hatiri kumbonyatsokuzviona zvakasunura izvi zvidzano pepu zvavanoita plasi zvandakanzwa zvakataura makandiwa makandiwa munombonyatso kumuona here munhu iyeye akanyatsa kukwana right right nandizoni zvakanaka ii musavhunduka triposi nyika ndeyedi zanup f hakuna kani paakatotonga ipapo pakakwana ende tinyatsotozoona kuti this time pakaipa mahwani emunhu wese
mukoma zvinhu hazvina kumbomira mushe zvinhu hazvina kumbomira mushe vakomana havasi bhowa vakomana havasi bhowa vane utsinye husingaite vane utsinye husingaite zvinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma mwana wezimbabwe ari kutambura zimba ari kutambura muzimba ari kuchera muzimba ari kudya chekutamburira chaicho muzimba ari kudya chekutamburira vakomana havaita vakomana havaite vakomana havaite vane utsinye husingaita ukanzwa vanhu vanoti vakomana vanogona ndo mbavha dzacho dzavari kudya navo ndo dzavari kudya navo totoseka zvimwe zvinhu zvatenge tichinzwa apa zvedu zvavanenge vachitaura nge vanotaura zvinhu zvizvino vaita nge vanotaura nevana vadiki vovari vaitaura nevanhu vakuru vakomana havasi bhowa vane utsinye husingaite mbavha dzese mbavha dziitedzi vane uori husingaite zvinogore notopedzerana navo kumaerekshini
ini semaone rangu ndinoti purezidendi chichavari kutopa chigaro sesi zvizvarwa zvezimbabwe tiri kunoku kusouth africa tiri kushungurudzwa tiri kunzi tidzokere kumba purezidendi hapana zvava kumbosimudzawo musoro kuti vatauri ngavatikwanisiwo kutipiwa mabhazi sezvo tiri kurwa nedambudziko rekunzi hatina mari dzemabhazi dzokuti tiye kumba kwacho ngavatipiwa mabhazi for free vanokwanisa kuti tikwire mabhazi aya mukwanise kudzoka kumba tidzoke kumba mwe nyama zviri pamwe chete asi havasi kudaka iko zvino taa kutonzina natakura tinokupai mabhazi kutokunzwa nomwe munhuwo zvake asi mukuru wenyika chihana kusimudza musoro mabhazi mazupuka anoenda ari 5 kumusangano asina vanhu vachishandisa fuel instead yekuti mari yavari kushandisa fuel itakure svanhu tiri kuno kutoni tiye kumba ipapo purezidendi ipapo ngava pagadzirisi tikuda mabhazi tidzoke kumba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica murume anonzi ndiye mupfumi kupfuura vanhu vose pasi pano vaelon musk vari pakati pokuedza kutenga kambani yesocial media yetwitter vamusk avo vakazvarwa mupretoria musouth africa vanonzi vane upfumi hunopfuura mabhiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemana emabhiriyoni emadhora ekuamerica kana kuti US$264 billion izvo zvinovaitisa munhu akapfuma kupfuura vanhu vose pasi pano vamusk vari kuedza kutenga kambani yetwitter nemari inoita mabhiriyoni makumi mana nematatu emadhora ekuamerica kana kuti US$43 billion asi varidzi vetwitter vari kutsika madziro pakutengesa kambani iyi kuna vamusk nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paindiana university mudunhu repennsylvania muzvinafundo stan mukasa vanoti vanhu vazhinji havasi kuda kuti vamusk vatengeserwe twitter vachiti hapana anoziva zvinoda kuitwa navamusk nekambani iyi
elon musk munhu anoisa maoko ake mune zvinhu zvakawanda chinhu chinongomunakidza anochipindira saka patwitter ari kungoda chimwe chinhu chaanoshandisa kushambadzira upenyu hwake nezvese zvaanoita asi vamwe vanofungidzira kuti ari kuda kuti twitter iwe nzvimbo apo vanhu vanotaura zvaanoda kana zvakanaka kana zvisina kunaka
Tinoona kuti ruzhinji rwevanhu rwoita sekuti harudi kuti vamasiki vatenge Twitter. Chii chisingafarirwi nevanhu panyaya iyi?
Vanhu vakapfuma chaizvo, vanhu vane mari yakawanda hazvizivikane kuti donzo rake nderei chaizvo. Pamwe vanongofungidzira kuti pamwe angazoshandisa Twitter nenzira dzake dzinoendesera pfumo rwake kumberi. Hazvisisina chokwadi kuti ari kuitira kuti vanhu vave nemukana wakakura here yekuenda paTwitter, kana kuti achaita control zvakafanana nanhirike naZuckerberg weFacebook. Saka hakungoshiya bedzi kuti vanhu vakapfuma chaizvo ka. Madonzo avo haazivikanwi chaizvo pavanenge vachitora zvinhu zvakadaro izvi. Vanhu havana chokwadi kuti vamasiki vanoda kubatsira vanhu kuti vave nemukana wokutaura zvavanoda here, kana kuti pane chimwe chinhu chavakahwandisa chavada kuita naTwitter.
So kuona kwenyu Professor Mukasa, ndezvipi zvingachinja mukushanda kweTwitter kana vamasiki vakatora kambani iyi?
Dzimwe nguva akati ada kuti Twitter ishandise business ka. Saka dzimwe nguva angati vanhu vachashandisa Twitter vachazofanira kubhadhara mari. Zvimwe pamwe ndoo zviri mupfungwa make imomo, ngekuti ndozvaakataura mashoko ake akati ada kuti Twitter ishande sebusiness. Sezvo munoziva kana une business chaunoda imari. Saka hazvina kunyatsojekera zvakanaka kuti chaakudira chii chaizvo. Munhu anongoita zvaanenge afunga mabhizinesi ake ese akawanda anongoda kuramba achingopamitira mabhizinesi.
Imimi senyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwamashoko mass communications nezvimwe zvese zvinoenderana nebasa iri, Professor, kutengwa kweTwitter navamask kungakonzera dambudziko ripi kuvanhu? Kungakonzera dambudziko rei kuvanhu?
Anogona kubvumidza vamwe vanhu vanonyora zvinhu zvinosoropodza upenyu hwevanhu, kana kuti zvanambotaura anogona kuti vanhu vanonga vashandisa Twitter vabhadhare. Chinotyisa ndechekuti vanhu havanyatsozivisisa chaizvo kuti donzo rake nderei. Saka kune zvinhu zvakawanda. Dzimwe nguva Twitter pamwe ingazova inobudirira ichifamba ichishanda zvakanaka hatiziweba, asi kune kasuspicion chekuti pane zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvingaitike. Pamwe kuti ada kunza shamwari dzake dziya dzakambobviswa kuTwitter here kuti dzidzoke hatichaziweba, kana kuti auda kuti kushambadzirwe mashoko airambidzwa neTwitter. Hapana vanhu vakufunga chaizvo kuti chii chaizvo chaakuda. Pane zvinhu zvakawanda zvaanogona kuita. Munhu akapfuma ka anongogona dzimwe nguva anogona kuti musashandise Twitter musi wemuvhuro kawechipiri anything can happen. Ndozvinoshiwa izvo. Uyo akanga aripo Dosi anga ari munhu chaizvo ane pfungwa dzekuti Twitter isashandiswe baku kurakashawa muvanhu, tisingazivi kuti vaMusk vane pfungwa dzimwe chete idzi here. Asi pawakataura kuti voda kuti Twitter ishande sebusiness, pamwe vane business model yavo, ingazoguma yakuita kuti vamwe vanhu vabhadhare mari yakawanda here kana kuti chii. Chinotyisa vanhu ndechekuti hatizive kuti donzo rake nderechii chaizvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekutapwa kwenhau vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania kwekare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemari vaMuturi Ncube pamwe chete nevamiriri vedzimwe nyika nhasi vanoenderera mberi nemisangano nebhanga reInternational Monetary Fund. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kubuda kwebhanga reStandard Chartered Bank muZimbabwe hakushamisi, sezvo rave bhanga guru repiri rekunze rave kubuda munyika.
vanoshandisa dande mutande reTwitter vanonzi havafari kuti mupfumi anopfuura vamwe vose pasi pose vaElon Musk vatengeserwe kambani yeTwitter. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosera zvakanaka vateereri.